Gwetarishidiki wa Kensington marufu wabane makore makumi matatu ni mana abano tivano mbusanga na unidambu zikuru. Rivano da kubabata ni siri kwe ruoko ni kudaki kurarama kwa wone chirueleche HIV.
Ini daga ziva neje status yangu dine makore 10 mugore la 2000. Taka test wa semuri wabereke wangu ni mkuma wangu tikabatu wa tese tine same status. Ika shitambi na ndika ziva kutindo upenyo andichara rama.
Mwewe shidiki ya kazaro aine chirueleche HIV. Wakunashe mkwashi vanoti vanosangana ni matambudziko makukutu mukurarama kwavo.
Vabereki vangu vose vakafa, handina kumbobvira ndaona baba vangu, asi mama vangu vakafa ndiri grade 2, ndanga ndiine makore 8 okuberekwa. Ndiri kurarama neutachwana weHIV, ndakazvarwa ndakadaro.
Vamukwashi vanoti vanombonyomwa, asi izvi havasi kuzviisa muhana.
Stigma and discrimination iripo, ndinotombopiwa mamazita nechitonzo edzipo. Wamwananga shingoto akarowa nemzveze.
Vanotiwo chakavaponesa mushure mekuziva kuti vainge vaine utachiona weHIV. Kugara vari muzvikwata zvevanhu vanoraramawo nechirwere ichi, umo mavanopanana tariro yeupenyu.
Mushure mekunge ndaziva kuti ndiri kurarama neutachiona weHIV mugore ra 2011, ndakajoina masupport groups ayo atinosangana sevanhu vari kurarama neutachiona weHIV tichisimbisana.
Musikana wechidiki ada kudaidzwa nezita rakero kutanga chete anonzi Tino, anotiwo akazvarwa aine utachiona weHIV, asi anoti zvisinei nechimiro chake ari kutotsvakawo murume angamuroora.
Ndiri kutsvaga munhu wekufambidzana naye anoroora, aiwa panenge pasina chakaipa. I'm 29. So nenji tarisiro zvokuma munhu ari kuma 38-40.
VaKensington marufu vatiwo kazhinji kubuda pachena ndiwo mushonga mukuru weHIV.
Vanhu vazhinji vakawanda havana kusunungukwa kubuda pachena. Tinotoshuvirawo kuti vanhu vazvive normal, vanhu vakwanise kuzvitaura pachena. Ndo mapedzero angaitwe weHIV munyika.
Mukuru wesangano reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vari kukurudzirawo vechidiki vari kurarama neHIV kuti kana vasa vapinda muwanano vanofanira kuitawo bonde vakazvidzivirira.
Chakakosha zvakare kushandisa makondom, because even not my ARV hazvino kuti hauchabata ma STI nezvimwe zvirwere zvakadaro. Nyangwe zvazvo tichiti vanenge vasina transmission, use yekondom inokurudzirwa nekuti inoita kuti musabate ma STI.
Mumwe mugari wekuchilonga kuchiredzi muzvare Emelina Mupinduli, avo vari kurarama neHIV vanotenderana nemaonero aya vachiti zvinobatsira mukuderedza kupararira kwechirwere ichi.
Ndakatanga kuzva kuti I'm HIV positive 2015. Ndakarwadziwa sanazonyaka kuremerwa steriki nekuti ndakawana counseling yakakwana. Shoko kune vechidiki ndingoti vashandise makondomu nekuti ndoziva kuti kana vakashandisa makondomu vangatapurirana chirwere.
Mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vechidiki vane chirwere ichi vanokwanisa kurarama kwemakore akawanda semunhu wese zvake.
Vechidiki vanorarama neutachiwana weHIV vanokwanisa kurarama upenyu huzere neutano zvakangoitawo sevamwe vanhu vasitorina chirwere.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vanokurumidza kuongororwa ropa ravo votanga kuna mishonga yeHIV vanorarama kwenguva yakareba pane vanononoka. Izvi zvasiyana nakare, apo vanhu vaiita sekunge vatongerwa rufu pavainge vabatwa nedenda iri. Bazi rezveutano rinoti muZimbabwe vanhu vari kurarama nechirwere cheHIV vanosvika mirioni imwe chete nezviuru mazana matatu, kana kuti 1.3 million. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.